Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 7th March 2018. And this is a live talk just for a forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and right around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the recently launched Diaspora Care Forum.
After realizing that the repatriation of many Zimbabweans who die while in the diaspora is in most cases a nightmare, some Zimbabweans based in South Africa on Saturday launched the Diaspora Care Forum.
One of the directors, Solomon Socks Chukwuero, says that besides offering funeral assistance to its members, their initiative will also assist with voluntary repatriation and starting up business ventures.
The Diaspora Care Forum is non-partisan and is supported by a host of companies and organizations. Chukwuero says it is open to all citizens of study countries based in the diaspora.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo ngambe balaleli lapho siyahlangana njalo siyadibana kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngenhlanganiso ebunjwe eSouth Africa ngeviki edluleyo, inhlanganiso ethiwa yona Diaspora Care Forum. Inhlanganiso le ke izaphathisa abahlala emazweni aphetsheya lamazweni akhona phe angomakhelwane beZimbabwe ngaphandle kwezizalwane zeZimbabwe. Sizwa kuthiwa linhlanganiso izaphathisa ke bonke abantwana bezwekazi le-Africa abahlala emhlubulweni we-Southern Africa ngokubaphathisa ngento ezifana lokungcwatshwa nxa umuntu efele emazweni. Njalo ke linhlanganiso ithi yona izaphathisa lalabo abafuna ukuthi basungule amabhizimusi basuke emazweni ababehlala khona besiya yenza amabhizimusi ekhaya, bazabaphathisa. Inhlanganiso le sizwa njalo kuthiwa incediswa ngamankampani ambalwa akhona le eSouth Africa. Jonga.
Hongu vadiwa vateereri nevatariri, nasi muchirongwa chenyu chatinoziva kuti mune makamirira chitatu choga choga che Live Talk Diaspora Forum. Nasi tiri kukurukura nezvekuparurwa kwechirongwa che Diaspora Care Forum chakanangana nekuumba homwe inenge ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kwete zviri muSouth Africa chete kwakaparurwa chirongwa ichi mukupera kwesvondo. Asi chero uri kunze kwenyika, zvikuru nyika dziri muSadic, unobatsirika nekupinda muchirongwa ichocho, unenge uchibhadhara hako mari shoma. Asi mumugowe unowana kubatsirwa pakushaikirwa. Kana wakanga wafunga zvakare kuti ndaakudzokera kumusha kunogara kumusha, unobatsirwa nehomwe iyoyo. Kana wakafunga kuti ndaakutanga bhizimusi randagara nichishuvira makore ese, unobatsirwa nehomwe iyoyo. Ndo chirongwa chiripo che Diaspora Care Forum chekubatsira vari kunze kwenyika, zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vari munyika dzemuSadic vanenge vachida kupinda muchirongwa ichocho vakasununga kuti vange vachipinda. Tanzwa vatambokurukura navo vatange tiinavo zvakare pachirongwa, mumwe wevakuru vakuru kana kuti madirector vaSolomon Socks Chukwuero vachitsanangura kuti chirongwa ichocho kana vakanga toti vatora chikamu chekubatsirika kana vashayikirwa, yatingati funeral policy, unenge uchibhadhara R35 pamwedzi. Kana wazoshayikirwa unowana mhuri yako inowana R50,000 yekuti unge uchibatsirwa kunovigwa kumusha zvine chiremera. Kana paine change inenge ichisara, ichisarawo ichibatsira mhuri. Kana wakanga wafunga kuti ndagarisa mudiaspora regai ndiende kumusha, asi ndingangoenda ndiri maoko here? Nekuti kakawanda zvinoitika izvo, tinongozoenda kumusha nesuitcase yedu inenge ine tunhu twedu tushoma shoma tuma belongings itoto. Munhu obvunzwa kuti ko makore esa vakapedza uri mudiaspora chii chawaiita? Hapana mhinduro. Sangano iroro riri kuti aiwa tinozvigadzirisa. Unogona zvakare kuti kana uri nhengo wafunga kudzokera kumusha, wopiwa mari yekunotanga nayo business kana zvirongwa zvaunenge uchifunga kuti unonoita atingati ma projects. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinobatsirwa muchirongwa. Tichanzwa zvakawanda kubva kuna vachikowero nevamwe vavo musangano iroro pachirongwa chino. Pindai muchirongwa Chris.
Ye chonga sesilaike umhlonitshwa emunye umnumzana Chikowero. Mr. Chikowero, welcome to the show.
Good evening and good evening to your listeners and thank you very much.
Good evening and thank you too. Mr. Chikowero, can you just give us a brief background of this organization?
Well, Diaspora Care Forum, it's an organization whereby a lot of people came together. When I mean a lot of people, that is Zimbabweans and also non-Zimbabweans, like companies which do like risk takers or undertakers, which my friend or my fellow friend Sir Ambassador Moyo will explain more on, came together and we looked at the plight of diasporians for all these years to say what really is it that the diasporians are being faced with in terms of challenges. So one, we saw that there are a lot of challenges in terms when the diasporians are faced with funeral problems, whether your relative has died or you have died in diaspora. You find that people are scrambling to contribute money for you to go home. You end up being in the mortuary for 2, 3, 4 weeks before you are taken home, or sometimes being buried as a pauper because there is no money to take you back home. But at the same time, we look at why did you leave Zimbabwe to go into diaspora? Apart from political reasons, most of the people they've left for economical reasons. They went outside the country to go and work. Now we came together and we sat together and said, okay, let's create this platform whereby we then said we are going to introduce a funeral policy which can pay up to 50,000, but it is on three stages. The first stage is being somebody who can pay 45 rand a month, and when anything like death comes visit you, whoever is a beneficiary will be paid cash 30,000 rand. And that 30,000 rand, you go to the funeral parlor of your choice and pay for all the funeral services, and the change that remains, you can use it either for school children or any other things. And the second stage is where you pay 70 rand. And on 70 rand, the payout is 50,000. On that 50,000, again, you go to the funeral parlor of your choice, wherever you go, and you pay for that, the change that remains, it remains with you to do any other thing. Then the last one is most of the funeral services, they don't want to take. They don't want to take anybody who is 70 years and above. So 71 years and above, we also have a 35 rand funeral cover, whereby you pay 35 rand, and in case of a death, you can pay that one for your father, for your mother, for your grandmother, grandfather who is at home. When he dies, you are paid out 15,000. And when you are given that 15,000, the same applies. But then apart from that, there is what we call cashback. Cashback is whereby there is a platform which we are creating whereby if our numbers goes up to 100,000, that money is being put or is being invested to a platform whereby that money is now being used to cater for all the members. Everyone who is a member of that Diaspora Care Forum becomes a member. And the members will be now encouraged to go into cooperatives so that they can start to invest into business. They can invest into businesses in the countries they are, but we are encouraging people to go back and invest back home, because politicians at home today are calling the diasporans to say, come back home so that we work for the economy of the Zimbabwe, we work for Zimbabwe. But the only way we can go to Zimbabwe now is to find a foreign investor who go to Zimbabwe, then I, as SOCS, I will follow to Zimbabwe and be employed by that foreign investor and work for him. Why would I do that when I can make things happen for myself? When we can come together as Zimbabweans who are in diaspora and create our own platform and create our own fund, and so that when we go back to Zimbabwe, we invest our own money, we become bosses of our own, we invest into our own economy with our own money. So we've got two stages advantage of this diaspora care for us.
Tunozwa kuti vachikowero kutsanangura munorova kunonzi kudedemura. Zvino tichakupa hangu mukana wekuti muzodedemura nerurimi rwechishona kana tikatambonzwa zvimwe zviri kumberi. Tichitarisa chirongwa chamatsanangura ichochi, munotarisirwa here imi kuti mune matorero kana madomero amunoita nhengo kuti unge uchinzi you are a member?
Zvatinoita ndezvekuti taka zvinhu zvacho nezviri nyore zvikuru, because kugara kwataita makore ese muno mudiaspora, matambudziko evanhu vari mudiaspora tinoaziva, anoenderana nemapepa, anoenderana nemabhengi akaunti, anoenderana nezvese. Saka takazvitora zvese izvozvo tikazvindisa kune anonzi maunderwriter. Tikati kana tichiti maunderwriter, makampani mahombe agara ari mubhizinesi vanozotora inonzi pachirungu risk. Tikati vanhu ndo vanhu vedu vatinavavo. Mukada kuti tinoda munhu ane bank account, hativawani vakawanda. Mukada kuti tinoda munhu ane passport ine permit, pamwe hativawani. Asi vanhu vari kushanda vari mumapurazi, vari kushanda mudzimba, vari kushanda mabasa avo, vari kuzviitira mabasa avo, achikwanisa kuwana 35 rand, achikwanisa kuwana 45 rand, achikwanisa kuwana 70 rand, vakawanda. Achikwanisa kuzvitarisira kuti kana ndikafa ndoda kuti hama dzangu dzitane cheche pakunoendeza kumusha. Achikwanisa kuti hindivesuvirawo kuzoita bhizinesi rangu rakati. Vakawanda nomba vabvuma. Saka vese ivavo vanotarisirwa kunzi vanenge vachijoina, nekuti kune kwavanoenda vachinobhadhara mari yachoni, kwakaita sekunana Pick and Pay. Kune mashops ari muno muSouth Africa avakatotaurirana navo kuti kune vanhu vanouya vachiti ndoda kubhadhara funeral policy yakati, otobhadhara. Zvina basa kuti una akaunti kana kuti hauna akaunti nebhanki akaunti kana kuti hauna bhengi akaunti, chako imari chete yayako yaunongoenda nayo kupera kwemwedzi, woenda kuti ndinoda kubhadhara funeral policy yangu ndeiyi, otobhadhara ipapo. Saka zvinhu zviri nyore sereki kuita izvozvo.
Aiwa, thank you so much. Vachikoero, ramba yanyu muri parunare. Chris, understand we are now joined by Mr. Austin Moyo, one of the founding members of the Diaspora Care Forum. Mr. Moyo, welcome to Live Talk.
Sanibonani, nabalaleli be.
Siyaphila thina.
Mr. Moyo, ungabamba nje kancane, siyaphenduka kuwe. Jonga, let's take just a brief break.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Thank you for holding, gentlemen. Moyo, siya kwamukela kuhlelo.
Okay, thank you. Good evening to your listeners as well.
Ah, thank you so much. Mr. Moyo, siqoxa lapha ngihlanganiso yenu lapha usesitshelile uMnumzana Jikoero lapho ukuthi yasungulwa njani, iminjani. Kodwa ungasitshela wena nje ngolimi lwesiNdebele ukuthi inhlanganiso le kahle kahle imelene.
I-Diaspora Care Forum yinhlanganiso ezama ukuthi ithuthukise abantu abangaphandle kweZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi iminyaka iyahamba, abantu bayakhula, ngolinye ilanga umuntu ucabanga ukuthi abuyele ekhaya, or mhlawumbe umuntu ashone afe esasekhona le ekuhambeni engekho eZimbabwe. Siyasibona nje la eSouth Africa umuntu uma etshonile kuba khona ama WhatsApp group ayenziwayo ukuthi abantu abadonate ama 50 rand, 100 rand. Uthola ukuthi umzimba womuntu uhlala emotshari amaviki amabili amathathu akakwazi ukuthi aye ekhaya. Kanti ke umuntu uma engabeka nje mhlawumbe i 45 rand or i 70 rand ngenyanga uyakwazi ukuthi uma kuba nomonakalo kukhona i 30,000 rand or kukhona i 50,000 rand yokuthi imsize ukuthi aye ekhaya. Kanti ke i funeral plan lena ifana nestebhisi sokuqala esokuthi senze ama programs azosiza abantu abase diaspora ukuthi uma umuntu ebuyele ekhaya, uma uthe wathatha insurance policy leli funeral plan usuyimember yethu. Kukhona enye engizoyichaza like mafishane nje esithi i-voucher system ezosiza kakhulukazi laba abadayisayo abathengisa izinto emgwaqweni nangamavenda nama-cross-border. Ngoba i-economy yaseZimbabwe kahle kahle manje iphethwe i-diaspora nalaba esithi ngama-cross-border namavenda. So uma usuyi-member yethu sithatha okuncanyana kule imali esiyithola kuma underwriters every month kuthi ama organization la esifokusana nawo kube khona okuthize nabo abakutholayo ukuthi bathuthukise ama organization abo. Kodwa lesi sikhwama esincane sivulayo thina esokuthi sifokusane nabantu abaku region ye SADC abangani bethu kade lokhu siwa sivuka nabo ukuthi uma abantu laba bangama members ethu benza okuthiwa ukusebenza ndawonye ama cooperative, uma benama business plan abambekayo sikwazi ukuthi sikhulume nalabo esisebenzisana nabo kube khona ukusizwa abakutholayo ukuthi basungule or bathuthukise ama business abo noma bewenza khona la eSouth Africa noma mhlawumbe bavuyele eZimbabwe bangafikile sokuba abantu abafanele ukuthi benze ama CV baqale bawafake ngapha nangapha. Kanti ke abantu uma ubuye kudiaspora ubukelwa njengomuntu ongaphezulu ozofika lapho usize abantu abasekhaya, hayi ukuthi ufike ekhaya ube ngumthwalo futhi.
Mhm. Manje ke likhangelele ukuthi lizaphathisa abe South Africa kuphela yini?
Ivulekile le program esinayo, ivulekele manje sisabheke kakhulu iSwaziland, iSouth Africa, iBotswana neZimbabwe. Yiwo amazwe esisawabhekile njengoba sisaqala nje. Kodwa ke ivulekele iSADC yonke. Laba engikhuluma ngabo be-voucher system banendlela yokubhadala ngoba eZimbabwe siyazi ukuthi ayikho imali. Banendlela yokubhadala esebenzisa i-voucher system yabo. But i-base currency kuzobe kungama-rand, kuyobe kungewona ama-dollar. So bazoya eZimbabwe nje kungekudala, I think uma kuphela lenyanga le bazobe sebesiyaxoxisana na neZimbabwe ama banki ama shop angale, kube ne point of entry la imali ezongena khona banalo uhleli labo bayalwazi ukuthi like noma ufuna ukuthenga nje ama vegetable emgwaqweni lo muntu othengisa ama vegetable kuba ne app ngisiyazi i app store lapho kuma phone la bese sowasebenza manje abo Android bane application yabo uyayi download uma une isitolo sakho la udayisa ama vegetable mina ngizofika ngiqoke ibhengi yami la engalweni uma ngiqeda ukuthatha ama veggie uyafaka imali le noma i-R5 or i-$1 mina bese ngithintisa nje ibhengi yami lapha efonini yakho ngemuva ithatha imali le oyifunayo ne-insurance bazobe beyibhadala kanjalo ama-premium kanti-ke futhi ungaya ku-evoucher.mobi nakhona uyakhona ukuthi uregiste ukwazi ukuthi wenze ama-transactions noma ukuphi okwamanje kodwa-ke lesi sibi sasebenza ngamanumber e-South Africa awama-cellphone akudingeki i-ID akudingeki i-passport senzela nalaba abanye bethu abalayo e-South Africa abangenawo amaphepha okuthi bavule ama-bank account kodwa bazokwazi ukuthi bagcine imali yabo kule i-system esikhuluma ngayo
kuyezwakala jonga
thank you so much please do stay on the line tine mutereri wekutanga mukoma Diamond Makadi
Makadi wakuru
hai wakuru ndimi ndagona here kudaidza zita iri
aiwa magona
pakanaka muri kufona muri kupi mukoma Diamond
ndiri kufona ndiri kuDurban South Africa
Durban South Africa chirongwa ndechenyu tipei tinzwe zvamurikuda kukurukura
ndafara nokunzwawo chirongwa chamadai kupinda nacho muzuva ranhasi saka ndandichikumbirawo kuda kunzwisisa kuti ndakada kujoina ndinoita mastages api uye ndinovabata sei kuti ndikwanise kujoinawo
batai mukadaro vachikoero mubvunzo ndofunga wakanangana nemunhu
maita iyo Mr. Diamond chekutanga ndichakumbira vestudio 7 kuti vakati vavhara vasiye nhamba dzedu dzese ikoko kuitira kuti takasununguka kuti vanhu vatifonere asi chechipiri kuDurban ikoko tiri kuuya ikoko ndakatotaura nevariko ikoko kuDurban kuti vakwanise kuti tiunganidzane mazimbabweni panzvimbo imwe chete vachabvumirana vekuDurban kuti zuva rakati tine takaungana pakati kuitira kuti inini nemaunderwriters atataurayaya navamoyo towanikwa tichienda kuDurban tonotsanangudza zvatiri kutsanangudza izvozvo tonosiya tatrena atinoti maagents nekuti kunoku kunotorere maagents akatotrenwa kudhara ayo anenge achifamba achidzidzisa vanhu kana kuti achirekruta vanhu kuti vapinde muchirongwa ichocho asi isusu nhamba dzedu dziri open kuti anoda kufona anytime unogona kundifonera undiudza kuti ndiri pakati ndokuudza kuti chinda pana pakati ndopana agent chinda pakati ndopana agent woenda pana agent unoregista asi kana wangoregista kupera hazvichadi agent unenge wakungoenda kushopu wakuita ivoucher system yanga ichitaugwa navamoyo iyaya yekuti ukangwana mari yako unongoenda paShoprite woenda paPepRite amini paPepsi wongoenda ungonobhadhara mari yako ipapo zvichifamba zvakadero zvakadero asi titori neurongwa hwekuti tiafanira kuenda kuDurban tofanira kuenda kueastern cape tofanira kuenda kucape town tofanira kuenda kupolokwane vamoyo vamoyo vachaenda kupfumalayo
ndikokukumbirai vachikoero ndokukumbirai mungotaura sitaurai zvenyu nhamba dzenyu ngotaurai mukoma Diamond pamwanda wabva wangonyora izvozvo
ndine nhamba mbiri nyorai pasi yandiri kutaura nayo i072 238 9192 ndinodzokorora zvakare 072 238 9192 kana kuti ndine COC 074 973 8364 ndinodzokorora zvakare 074 973 8364 munondibata panhamba idzodzo
Aiwa, tunotenda zvikuru vachikwero, tichitendawo zvakare mukoma Diamond Dolphin, ndoimba kuti nenhamba idzodzo muchabvunza, muchibatsirwa zvamunemba kunzwisisa. Vateereri vamwe, ticharamba tichikuyeuchidzai tichikupai nhamba idzodzi dzekuti mukwanise kunge muchibata vatungamiri veDiaspora Care Forum, Chris.
Yeah, okay. All right, my kabas.
Thank you so much, Mgoma.
Yes, yeah, mnumzana Moyo, liyakhuluma lapho ukuthi lizabhodabhoda ngendawo eSouth Africa lapho. Khona eZimbabwe bakhona yini elikhulumisana labo ukwenzela ukuthi umsebenzi wenu uhambe kahle njengoba sizwa lile nhlelo ezijiyeneyo kangaka?
Yebo, bakhona esikhulumisana nabo. Mhlawumbe ngingakaphawuli lapho ngibeke nale email address ukuthi uDiamond ayithole.
Yeah,
ungakuyena diasporacareforum@gmail.com ilula nje. Ligama elilodwa diasporacareforum@gmail.com. Iwebsite yethu sisayikhiphile ithi africatalk.co.za. Sisayibeke eceleni esiyenzile esazama ukufaka ubuchwepheshe balaba abe-voucher.mobi. Ukuthi nabo kube khona lapho ukuthi umuntu akwazi ukuzirejistela kuwebsite. EZimbabwe ukhona uVelicia Govenda ongomunye esisebenzisana naye. UVelicia Govenda ungumuntu oyi-activist ku-SADC region. Usetraine nje nama-organization amaningi, hlanganisela nama-political party la aphikisa uhulumende wengcindezi. Uye wafika le wakhulumisana nezaitshiya. Kushuthi ilaba ama-vendors. So kungekudala nje I think kukhona le iviki sizale siyokhulumisana nabo abaphathi bakhona sibashiyele amafomu onke. Kusho ukuthi i-registration yethu ikabili. Kukhona ukuthi uregister mhlawumbe uyi-organization unabantu ngaphansi kwakho abaningi. Ufuna ukuthi ube ne-compulsory scheme. Akusikho ukuthi manje akudingeki ukuthi omunye nomunye ku-organization afile amafomu. Usubmitha nje i-database yabantu bakho, siyakutshela ukuthi sidingani nani nani nani. Then i-commission le esuka kuma-underwriters ethu, nginethemba ukuthi uChikwere ukhulumile ngabo bathathu esisebenzisana nabo ukuthi bagade i-risk le engase ivele ukuthi umuntu ma esanda kuthatha ipolicy kungena ku-accident kufanele ukuthi akhokhele imali yakhe. So uma kuyi-organization i-commission leyo iza kuwe futhi usuke uzakhele futhi nebhuku elokuthi inyanga nenyanga nenyanga kune-percentage ethize oyitholayo i-organization. Uma ungumuntu uzimele kusho ukuthi uyafila-ke kukhona amafomu owafilayo, or uma uyi-agent nakhona uba nendlela yona le efana ne-organization, uba nabantu bakho obarecruit-ayo, then uthole i-once-off commission from umuntu, then bese kuba ne-percentage lizama ukuqhubeka kuyaphambili. So iZimbabwe sesixoxisana nayo, uChikwere uzokhrosa nje manje aye eSwaziland, kukhona sesikhuluma nabo. EBotswana kukhona usisi uJean wakwaNcube useGaborone, naye usengumuntu ahlanganisa abantu u-low person okuyena omele ama-underwriters ayobatraina, ngoba awukwazi ukuthi ube ngomunye walolu hlelo ungatrainwanga kahle wazwisisa ukuthi usetshenzwa kanjani. So ma sebetrainiwe bayanikwa i-agent number okuyiyona ekwazi ukuthi ikukhokhele inyanga nenyanga ngalo msebenzi owudlulisileyo.
Hayi, kwezwakala. Ungabamba njalo ucingo silomlaleli lapho Maphosa. Maphosa, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, we baba Makadiko.
Tiripo Makadiko.
Tiripo yedu.
Ba Maphosa, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku East London, Eastern Cape.
Okay, jonga.
South Africa.
Muruda kutaura nemutauro upi wa Maphosa? Ndiroziva kuti munokuluma, munotaura, you speak.
tinataura hakune chishona ichochi.
Alright, enderera henyu mberi.
Ndaida kunzwa kuti minimum mwedzi kana kuti nguva yekuti munhu anzi au kwanza kuzo benefit anenge abhadhara kwenguva yakadi. Uyezve zvamambotaura zvekuti kana munhu akuda kudzokera kumusha anozofambiswa sei pamari anenge akabvisa kubvira pakakatangisa kujoina.
Vachikwero ndofunga mubvunzo wabva kuna vamaposta uyu unenge ungango nangana nemi vati vanoda kutaurawo nendimi yechizezuru.
Ndinotenda Mr. Maposa. Yatinoti waiting period is 6 months. Asikana munhu achinge ashayika nenjodzi yemotikari kati inonzi accident haina waiting period. Maunderwriters vakati vanonzvakira vanobhadhara munhu iyeye, asi kana kuri kushayika kwekuti ashayika nekurwara i6 months, ukatanga kubhadhara kupera kwemwedzi unoita kuti jibi rinouya iri kana uchinge wangorejestwa unomirira kwe6 months. Ndo mubvunzo wekutanga. Mubvunzo wechipiri, mari yaunenge wabhadhara kuno toti isusu wafunga kuti aiwa inini ndakuda kudzokera kuenda kumusha ndinoda unogona kuramba uchienderera mberi. Ndosaka tambotaura ndambotaura pandambotaura neve Studio 7 masikati kuti maunderwriters umwe wavo ari kuenda kumusha vhiki rinoiri kana kuti rinouya, kunotaura nevemabhanga vari kumusha kuti vakwanise kunge vachitambira mari iyi nemari iri kumusha asi ichizochinjwa kuitwa marani, kuitira kuti iwe unongobva neakaunti yako kunoku nefindo wepolisi yako kunoku wosvika kumusha wongoramba uchienderera mberi nayo. Kana wakuda kuchiita zvebhizinisi, isusu tisite tichiziva kuti mudhatabhesi yedu tine vanhu vasingani, wobva wataura isu kuti no ndakuda kupinda mune zvebhizinisi, isite tichiziva kuti right vanhu vakamira vari pamutsetso wekuda kuita bhizinesi vangani, mobva maunganidzwa vanhu vanenge vaine bhizinesi rinenge richienderana. Because amungaisi vanhu vanenge vaine mabhizinesi akasiyana pasame group, asi kuti vanhu vanenge vane bhizinesi rinenge riri rimwe chete ndiravamesa pasame group, motopuwa mari vanhu vototanga kudi kuita bhizinesi vari kumusha ikoko. Asi ndisati ndabva ipapo ndoda kutaurazve zvataurwa navamita moyo mururimi rwechingevere, nditaure nerurimi rwechishona. Pane kaviri pakujoina programu yedu. Pane inonzi individual joining yekuti unojoina uri one, unongopinda uri one kuti unoenda kuna agent wotongojoina wopinda iyoyo, asi kune kuti unogona kupinda uri under company kana iri company toti yekampani yemudiasporian kana iyi kana kuti ikampani yemunomu inenge ichishandirwa nemazimbabweans akawanda inogona kuenda yotaura yotino indine vashandi vandinavo vanoda kujoina muprogramu yenyu. Commission iyaiya inobhadhagwa nemaunderwriter haichapuwi kumaagenti, inopuhwa kukampani iyoyo. Saka kampani iyoyo ndiyo inopuhwa chi, inopuhwa commission iyoyo. Vanhu vese vanenge vachingobhadhara kubudikidza nekuchi, kubudikidza nekukampani, kureva kuti hauchaindi kune kuvhorotazvo kunotsvaka kunana kuna Shoprite mari inenge ichingobatwa pai ipapa pabasa paunochanda iwe uchiziva kuti iwe ungozona papesiri pamwe kuti mari yakange
yabhadharwawakuita
zvebhizinesi vanenge vachingoziva kuti wakabhadharira kwakati.
Ndikubatei muromo wachikowero. Aiwa ramba hemuri parunhare, tinotenda zvikuru. Paita mumwe muteverei watiinaye Chris.
Yebo Jongasi lo Jalakasi, siyakwamukela kuhlelo. Hello.
Ndofunga nhare yavo yadona vaJalakasi. Todzokera hedu kuna
iyakuzwa aizangu iwe ma.
Okay, usukhona ecingwe.
Ngithi uJakalasi.
UJakalasi, unjani ubaba uJakalasi?
Ngi right man.
UJakalasi udabuka ngaphi? Uyayazi iJakalasi number one school eBotswana.
Hayi, igama lingalinikezwa ngumalume wami manje athi uJakalasi ngoba kesi ayibamba sayibulala sayidla
iJakalasi.
anginikeza leli gama.
Ah, okay. Yeah, ungasiphathisa kuhle.
Into le ingayizisiyo angithi ukuthiwa even ungana i-ID ungenapassport ungajoyina lapha manje ma ungazayitholi imali uzaripota kuphi ngoba uzoba unganamaphepha phela la.
Oh, nanto ke udaba mnumzana Moyo.
Okay, ngiyabonga babudekala sawusashonga ukuthi ungakuphi wendawo.
Angive Pitori.
Okay, siyabonga babudekala. Lama program ethu emathathu angithi kunale eyabantu abangaphezu kwa 71 years siya le phezulu ababhadala i-45 babhadala 30 rand about 16,000 kube nale 45 aba pay out yakhona i-30 rand neye 70 dollar 50,000 ungaregister nge-ID yakho yaseZimbabwe or i-passport yaseZimbabwe. Into engadingi ukuthi ube ne ID or i-passport yile imali engena khona ku cellphone yakho ngoba i-cellphone vele iphathwa uwe akekho omunye umuntu nama password azobe lapho kuwo. Kule e-policy kuyafuneka ukuthi ID ibe khona ne-passport noma ibe khona noma yaseZimbabwe yeSwaziland yakuphi ngoba umuntu uma eseshonile kufanele ukuthi ivomaseze yalelo lizwe le-ID yenze i-death certificate okuyiyona esetshenziswa ukuthi uyokuyema-ke imali yakho leyo kufanele ibhadale.
Mina angiyithembi le ilukuzendleni ngoba wazi ukuthi izinto imali iyahlupha akusasa uzothi ine problem imali yakhona ithathe isikhathi sometime ingasatholakala. Ah, okay, it's fine, thank you.
I-pay out yethu i-48 hours. Singakunika nenamba zama-underwriters ufonele bona ngama-companies avele ekhona ebutwana already baya-operate so akusiwa ama-company mhlawumbe aqale namhlanje oaqala izolo kudala bekhona bekubhizinisi isikhathi esithi
imali yakhona iyaphuma straight
iyaphuma nje uma ufuna ungakhulumisana nama-underwriters uthole ne-history yabo kune-prosperity life kune-guard risk ne-funeral but in the so risk funeral underwriters mathathu amakampani la ayiwona ngathi ngesingisi phecelezi agade i-risk njengoba ngike ngasho ukuthi uthatha ipolisi namhlanje kusasa ungena ku-car accident uma usuregistered bazokukhokhela yibona abagade le-risk le yokuthi uma kungapheli 6 months kube nabantu abashona ngama-accident.
Ngithi mangiwebe problem ngizokunda kuphi ukuthi i-office yakho nayo ikuphi ngizakuqonda wami ngithi ngifuna imali yaso ngoba phela into le uyikhuluma ngiyayizwa ngisho ukuthi ngizaya kubani ngoba kufanele kune-office la ngizoya khona ukuthi ngifune le mali ngine-problem yaso.
Kufanele uye e-prosperity life uma ungayigugli ufaka ku-Google uzoyithola ne-address yabo bakhona la e-Johannesburg i-prosperity life namafoni abo akhona lapho uma ungena ku-Google.
Okay, ku-Google phela kuzoba kuyi-too late ngoba ngizoba ngifuna imali speed lapho ngoba ngisho ukuthi siyitola kuphi le mali angiyali le nto uyisho yokuthi ngiya-Google manje phela uku-Google
uma uthola ipolisi uma uqeda ukuregister uthola ipolisi document ene-information yonke ukuthi imali yakho uma usuyifuna ufonela kuphi wenza kanjani wenza kanjani awubhadali imali ihlale emoyeni ungabi nento efele ngakuwe uba ne-policy document
obanayoyabongafuna ukunikeza abanye isikhathi dank.
Okay, hayi sibongile baba Jakalazi
dank.
Okay.
Mkoma Chikwero
baba
handina kuzokupa emukana wokuti mongotsanangura chakanangana kana chinangwa che-Diaspora Care Forum nerurimi rweshona pai mangotsanangura nechirungu tinonzwa yadi kuti vamwe vanonzwa chirungu nechikaranga asi ngodzokorai tinzwe murimi rwechizezuru.
Ndangandichiti inini dambudziko ratakaona isusu kubva diaspora ichitanga kukura yezimbabwe kubva kuma-2000 kusvika pari zvino madambudziko maviri. One, idambudziko rekushaikirwa. rekuti pamwe iwo ndoashaika uri kunovu vanhu vanotanga kuungana kuti ngatitei kanzati kanzati umwe wedu ashaika munhu ogara mavhiki maviri vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri kana matatu kana mwedzi chaiwo munhu asati aenda kumuta nekuti mari inenge isingabatiki kana kuti iwewe ndiwe uri kuno unonzi pachirungu breadwinner hama yako yofa kumusha hauna kana sendi rauinaro wotanga kuchangana nemari kuno kuti manje mari ndoiwana kupi kuti ndikwanise kuviga mubika rangu ari kumusha ndo stage yekutanga iyeyo saka isimiro policy ichange ichitarisa izvozvo pasimiro policy pane mastages matatu stage yekutanga munhu anobhadhara 45 rand 45 rand inoita payout ye 30,000 30,000 unoipuwa iri mari hauindi kusimiriro pana kana kuti kutodiye ndakabhadhara mari yangu unopuwa iri mari woenda kusimiriro pana yako yaunoda iwewe ukada kuenda kudhavhu ukada kuenda kunyaradzo ukada kuenda kupi zviri kwauri kana ukada kuenda wonobhadhara inodiwa ipapo change inenge yasara woindisawo vana kuchikoro woindisawo bhadharawo zvinoda kubhadharwa pamwe pane zvikwereti zvinenge zvakasiwa nemuti yechipiri unobhadhara 70 rand 70 rand pay out 50,000 rand still unongopuwa iri mari 50,000 woinda wonobhadhara kutimiriro pala yaunenge uchida kana beneficiary achinge ashaya because paunonyora paunorejista unonyora kuti ipolisi yandiri kubhadhara iyi beneficiary ndimi here mudzimai wangu here mukoma wangu here mwana wangu here saka beneficiary iye kana ashaya pakarire paita death certificate wotopuwa mari iyoyo mukati memaawa 48 wotopuwa 48 hours wotopuwa mari iyoyo yechitatu ndo iyai isingadi kuitwa nemafuneral policies akawanda havadi kuiwa iyoyo havadi kukavha munhu ane makore 70 zvichinda mberi isusu tinokavha munhu ane 71 zvichienda mberi munhu iyeye anobhadharirwa 35 rand pamwedzi asi kana achinge azoshayika unopuwa 15,000 rand wapuwa 15,000 rand woinda wonoviga mudikani wako iyeye ndo stage yekutanga
mukoma rambai makabata mukoma chikwero sori kukudimurai zvakare rambai makabata muri parunhare paita muteereri mumwe ari parunhare vatabatisa tina mufundisi moyo vari kuSouth Africa makadi mufundisi moyo
aiwa tinosimba zvose makadi kubaba nevateereri studio 7 ana kubasuvira vakaita mabarada kazvikuru ndobasa kaita kurudzira dai mwari kudini kana achifa vanhu njere dzakadai zvinokudzwa kumuri yese Zimbabwe
aiwa tinotenda pinda hanyu muchirongwa in fact maa muchirongwa tipei zvamuinazvo
zvakanaka iri gainditi kumhuri yesezimbabwe yakatira chirongwa ichi kunyange nevasati vaziva patakanzwa zvechirongwa ichi takafara zvikuru nokuti sesu vafundisi taitambudzika zvikuru especially machurch matiri tinoona matambudzo akawanda patinorasikirwa nehama dzekunamata tinotambudzika zvikuru pakuunganidza dzimwe mari dzinenge dzakawanda chose saka patakanzwa nhau ino patakatirira pastudio 7 zuva nhasi ndafara zvekuru ndikatenda mwari kuti izvo zvichiwa mwari kudenga kana muchisimudzira vamwe vanhu vasaniti dzakadai dzekuvhura mafino cover kumhuri yezimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru nezvemabhizinesi saira kuuuti zvangu kumhuri yezimbabwe voti vakatari vachakuda kuvhoti kumachishi kwedu takachiri dambudzo chii vanhu vajoine sakatainisaka tovajoinisa kupi tita kupi tisu zvoti ava tinourongwa da kuti zavakapatanzwa nayo yakafanai tafara zvikuru kuti tichagona kududzikuudza vanhu machechi kuti kune imwe polisi yatakanzwa inotora zvakanaka tisingazizvozvo senhau ichangosvika semukomana kaanenge achisimba musikana anonge achinisa zvakawanda tisinga zoti inozofamba nenzira sevatora vari kuita here saizvozvo ende kuti chinhu chimwe chikumbiro tasi taishuva kuti kana zvinhu zvakanaka saizvozvo tasingashuvidzi taiti kana tikava nehama yekusa munhu mutirera tasingazvifariri akuvo nemoto inenge yakanaka saka ibasa rakanaka vakaita iroro especially nemabhizinesi saizvozvo saka tirangubvoa like semachechi vatingagona sekudzivirisa selike sechechi yose here saapo naapo naapo saka zvivaro kuvakurudzira zvikuru vana vachikuvira basa ravakabata ibasa rakanaka zvikuru ajini katitenda sei nokuti kumhuri yezimbabwe taona vakawanda chavo vanogara kuma 6 months vari mumamoshari vamwe pesa tendo vachengeta nenzira isina kufanira saka saizvozvo vamwe vanongosinamari sada kuvatenda zvikuru nebasa iravanoita
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi moyo. Munoda kupiwa mhinduro here na vachikoero izvozvi pane zvamuri kubvunza kuti sei makereke.
Ndavandipi mhinduro nokuti ndakadera katomirira zvokuti kutanga mangwana cheko ndongatoda vanhu mukereke like vagara muno kwakafuka kadingi vakareba apa. Kuti notambudza kuti tinoona kuti vafundisi tinomupikirambidza mari dzakawanda tichimita hama dzedu neimwe inzira tinomirira zvakafanira zvapolisi kuzoona kumusha. Mapolisi emuni kusauti Africa yoda vanhu muno Israita iwa. Aine basa nekuti unini ini kuda kungoti ubhadhare kana kutenda zvikuru kuti nzira yakaita iyi makudenga mbari kufadzira ndichina mberi sakuuya pasi nezvemabhizinesi isa sazogona zvokuva nei matsotsi mukati
vachikwero hanzi namufundisi moyo zvinokwanisika here kuti kereke iyo yavainayo yavanopinda vongobatana vojoina chirongwa ichi kana kuti mune muchitoti aiwa munhu anozvimirira oga
aiwa izvozvo ndozvadaa tichitaura kuti kana vari vekereke vanongobatana sekereke iri one handi kereke iyoyo ine mutungamiriri wayo vane komiti yavo yavainayo kune vane maitira vanoita zvinhu zvavo vanongotongotaurirana sekereke vataurirana sekereke nhamba dzapamboita dziya dziya votondifonera vongosarudza kudizo toda zuva rakati ratozotrenwa totoenda totonotrena munhu wevatinoti agenti iyaya angangove 1 or 2 wepakereke iyoyo nekuti kereke inoramba ichingorikuruta vanhu mazuva ese saka hamungarambi muchidzokera pakereke muchinotrena vanhu saka pane patitori naagenti anenge aripo kuti aiwa iwo sezvo vapinda mukereke pane zviripo zvakati zvakati saka vanogona kungoita sekereke handi makereke ari muno mazhinji mamwe aregistered ndozvandambotaura kuti munhu anogona kujoina as an individual kana kuti as a company saka kereke inogona kungopinda as a kereke komisheni inenge ichibhadharwa kukereke nekuti kereke iyoyo ine akaunti yayo yainayo kubhendi saka komisheni inenge ichibhadharwa kukereke ichibhadharwa kukereke kana vanhu vaakuita mabhizinesi kereke vanenge vachibuya vachibudikidza nemukereke mavo kuti isusu sekereke vanhu vedu vabatana cooperative yekereke yabatana zvakati taakuda kuti vanhu vapinde mubhizinesi rakati mungava muno musouth africa kungava kumusha votoinda vari sekereke vakamira saizvozvo zvinhu zvakanaka zvikuru ivo vanongotiudza kuti vari papi tinoenda pavanenge vari ipapo toenda tonovatrena kana tichidava kutrena tiri kureva kutrena pamaagenti kuti vazive kuti vanonge vakujoinisa vanhu sei kuti vapinde mudatabhesi yedu yatiri kutaura iyoyo
aiwa tinotenda zvikuru vachikwero ndofunga mufundisi mapindurwa
aiwa tapanzwa ngavaitobva vatidanira nhamba because ndiri kutorekoda rekodi kuita kuti musi wesvondo chaiyo chaiyo ungano yese yakatenda tiipfuneere iwe nokuti nhaya yakanaka nokuti ainoitsvaka nguva zhinji tsvaga motokari ichibudisa mari zhinji zvaisvika kuti munhu wedaisvika azvisina kubira zvakanaka saka ngavatipe nhamba ndiritorekoda ipapa kuti nemusi wesvondo chaiyo unonga achitopfuneera mahembe ekereke kuti aiite because kereke already ine akaunti nemari yekereke yemasandi collection inotobhagira polisi kuti hama dzedu dziri muno nevana vavo vaende kumusha zvakanaka sandira kuzvikurudzira zvikuru nokuti mwari vakanaka kana vachivhura nzira dzakafana idzi vada kuzviita nozvimirirowo like zidzi mabhizinesi ra kuzitoro zvemabhizinesi mira sei nyaya kuenda dai polisi yedu yerufu pahama dzedu dzechiichi dzinenge chiyatiro dzimwe saizvonzo because rufuka haungwarirwi nokuti unokwanisa kungoswa chere musi nenguva chere ukasaitika chere after 7 years asi chingova rekajoina zvakanaka zvikuru ngavadanire zvedu nhamba because munhu ari kurekodha rekodhi yei ndizoisa paungano musi svondo
regai ndingovabatsira ndingoverenga nhamba dzavo pano kodhi yesouth africa i27 asi ivo vanoshandisa yekuti 072-238-9192 ndodzokorora zvakare 072-238-9192 kouya imwe nhamba yavainayo zvakare kodhi yekusouth africa ndiyoyo kana muri kunze kwenyika i27 asi kune vari musouth africa ndodavira kuti vanoshandisa kuti 074-973-8364 074-973-8364 ndinotenda mufundisi moyo
aiwa maita baso inga atungamiri tichakurudzira mhuri yese yezimbabwe nechirongwa chakanaka zvikuru chine rugwara chine vision inoratanga mabhizinesi nokuti kana tiri kuno kazvonga chingobvisa chiri kuno patinoendawo kumuya tovataona zviri zvitatu ngakudenga kupofadza komure god bless you aleluya amen
thank you so much Chris
yebo jonga silomlaleli silonkomo nkomo siyakwamukela kuhlela
Yebo njani?
Siyaphila lenja.
Asiyaphili.
Ye, ungapi wena nko?
Isejobheka.
Oh, usegoli.
Yeah.
Ah, ungasiphathisa kuhle.
Yeah, but into enhle ukuthi kuvula ama-business, but into esuka ngiso ukuthi le imali okuthiwa iyabe itholakala emafonini, bengayi-understandi ukuthi ma isemafonini iyabe kubani, ngoba sekungenzakala icashe leyo mali. So ma kuyabirotheta sezakwala ukuthiwa i-credit ukuthi abantu abaningi kakhulana. So umuntu bayisitikile imali ezabe isefonini uthenga ngayo isefonini, ngokunye kungani angiku-understandi khona lapho.
Okay, hayi, ukhona ecingweni lapho umoyo uza kuphendula. Baba umoyo.
Yebo, yabo, bese ngicabanga ukuthi umthungameli lona okhuluma.
Hayi, hayi tu.
Hayi,
okay, baba uNkomo.
Yeah.
Baba uNkomo. Angithi ifoni yakho inane password, nonkosikazi akakwazi nokubona ama WhatsApp akho la ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Unokuthumela imali uyifake eShoprite noma uyifake eTheckers noma uyifake eSpar. I-system efanayo leyo. Kodwa ke uma uyifaka eShoprite or eSpar imali uyithumela emuntwini njengoba usePolokwane oseCape Town uya eShoprite asiyayikhiphe lapho. Manje lesi sebeyidevelophe yaphambili ukuthi imali yakho uma uyifakile lapho efonini.
Yeah.
Isefonini yakho akekho omunye umuntu ozoyisebenzisa. Isefonini yakho ungena nge-password. Uma ufuna ukwenza i-transaction, kunezinto ezithize ozihlabayo lapho. Like angithi uyazi lokho kuthiwa USSD. Kuthiwa uthi star wathi ukuthi ubone ukuthi iyasebenza. Like kunike exactly number yakho okufanele uyisebenzise. Ithi star 120, ithi star ibe 7687 hash.
Yeah.
Then-ke uyajoyina-ke ngayo leyo ndlela or ungaya ku-evoucher.mobi. Le nto wena ofaka imali, i-Shoprite ikucharge 10 rand. Uba ne-receipt yokuthi ufakile imali ku-cellphone yakho. Uma ubona ukuthi 10 rand iningi, akuna any other charges. Abacharge lokhu njani ukuthi imali yakho ihleli lapha njengasebhenki ukuthi bazobekokho ukuthathela imali every month. Uma nibona ukuthi 10 rand iningi, ningahlangana mhlawumbe nibe u-10, omunye nomunye afake i-1000 niyodiphoza, bazothatha 10 rand kuphela kuleyo 10,000. Then lo enifake kuyo abesenihlukanisela-ke athumele kuma-cellphone en ama-1000 en. Kodwa-ke i-charge kuzobe kuyi-10 rand. Ngoba yona le company yenza imali ku-Shoprite. Or uma wena usuyothenga, ungasuke uthenga into ye-100 rand, wena uzobhatala low 100 rand kuphela. Bona laba abe-evoucher sebebonana ne-Shoprite ukuthi okay, kunomuntu othenge ngo-10 rand, ngo-100 rand bane-percentage yabo lapho. Wena okwakho imali yakho uma ilapha i-safe, akekho umuntu ozoyisinta ngaphandle kokuthi wena uyisebenzise.
Kuzwakele baba Nkomo.
Usehambile. Ndofungavaenda. Regai timbozwa kune mumwe muteereri aripo parunhare tina mbuya vari ku South Africa. Makadi.
Takasimba.
Imbuya chikona mumberi ndandarufunga kuti ndimbuya ka.
Ndimbuya.
Saka ndabvunza kuti mbuya chikona mumberi.
Yo.
Aiwa pakanaka mbuya. Chirongwa ndechenyu tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
Aiwa tinopinda nechirongwa chaitira nevarume ava. Chatoda kuziva isu vateereri. Chirongwa chakanaka. Asi kuuya kwavaita kustudio 7 zvinoreva here kuti varume ava mavaongorora kuti vanhu vasima vasingazoneti mangwana ende vanhu vanenge bhoti apa muriwo waadvertisa kuti vana vezimbabwe vanzwe. Saka zvive iriri regaranti kuuya kwavaita kustudio 7 toimba navo vanhava.
Ipapo ndichipindura ndakamirira studio 7 ndezvekuti wana atisikuwa advertise rasi ina uudziri kutuwa nezuzara wa Zimbabwe shiriku nze kwenyika chata itaisi kuwa daiza pano pachurongwa kutiva jekese ezo wa muru kubunza ezo shoka nusu watuna otiva jekese sakava pimu kubunza wa muina wano jekese
ayo na wana wangu na mtindro hau
wachikuwero anzi mno ziwa sei kana watuwa wano ziwa sei kuti amusiki ita chitsotine chirongwa chenyo ndo shiriku kubunza na mbuya ito
Aiwa, mbuya wazunza mbunzo wakanaka zikuru mbunzo wa mbuya mbunzo wakakota zikuru mekuku vando waka wanda vanoita unizo vanoita
mbuya ndo kumbira mbuya ndo kumbira mzoro volume yenyu
Gazora.
Okay, taura yenyu mkoma chikwere ngoti di munguwa zaidzaji kana tine mumwe muteereri zvakare ari parunare
Alright, asi sisi chatributara ndike kuti tine ma underwriters matatu kana tichiti matatu tine three big companies dzemuno South Africa dzakabvuma kuti sisi takutora risk yenyu varume tanzwa chichemo chenyu tanzwa kuti hamuna mari asi kuti muda kubatsirana nezvizvarwa zvekunyika yenyu saka takutorawo marisk saka munhu iyeye kana akafa nhaye nenhumbi neaccident six months zvisina kukwana zvatataura ziya vanobhadhara vanhu vava kureva kuti vava vakatotiongorora vakatotarisa maprofile edu vakatoona kuti vanhu ava vanoshandika navo saka mari hatisisi tinobata mari inobhadhagwa inoenda kumaunderwriters kuya kwatataura isizi isu hatibati mari chedu isusu kungove zambuko rekuda kuti vamwe vedu nesu tiwanikwe tichibudikirawo kuti mangwana wekusanzi apirana bwera kutoka kuHarare asinati akabata ane sitikezi rinotihende chete asi maunderwriter vanhu vanozikamwa makambani mahombe anozikamwa zvikuru se chaizvo muno musouth africa saka vanhu vanozikamwa kuti chero ukaenda pagoogle ukanwa google vane mawebsite vane everything vane maofficis
Maita basa zvikuru mbuya regai titore mumwe muteereri tinotenda zvikuru regai tidzwe mumwe muteereri tinawedzerai makadi makadi
tirinare makadi iwe miko ku America
aiwa kuno tirowa penyunguwa dzacho dzamhanya mboti dimu kuitira kana muchipiwa mhinduro
Ini chirongwana chizwara chifarira ko ndikati inini pa ndatira ye 70 policy ye 70 ndikangoenda ndikaiona jenda kanitendera samangwana then kusura mangwana ndobvana bvisa 70 times 6 months ndinokwanisa kuti va automatic covered ipapo ndikabva the foreign day yaduzwa ipapo
va chikwero mubvunzo ngoti idimu nguva dzaenda
iwe mubvunzo iwoyo handigoni kupindira unopindirwa naunderwriter Underwriter vakauya kwandiri izvozvo vakandifonera vouya nemubvunzo wavo ndobva ndabvunza underwriter kuti underwriter ndine munhu ari panapa ari kuti ndine 70 rand dzangu dzandoda kubhadhira 6 months one time zvobva zvaita here akandipindura ipapa ndobva ndatovapindura handigoni kuti ndivape mhinduro pano naipano iko zvino ndendichinepa zvine zvafanana nevambobvunza vaya kuti mamboongorora here vanhu ava kuti vakamira sei vanotaura chokwadi here kana kuti vanhu vari kuda kungotora mari dzevavo
Maita basa vachikwero Chris timbonzwa kuna Mr. Moyo nguva dzisati dzaparara
yebo Moyo ungasipa awako amazo okugcina siyabona ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye usicazisele ikakhulu esingakuthintanga kakhulu ukuthi kule nto indaba yamabhizimusi la okuthiwa ungaya sungula ekhaya
okay indaba yamabhizimusi ukuthi ibe ngenyalo lohlelo ukuthi thina vele sila singosomabhizimusi mina ngile newspaper ephuma njalo ngeviki ngibuye kube ne-restaurant uVenetia naye uyi-consultant so sinabantu abaningi esesikwaze ukuthi senze i-network nabo around i-SADC ngomsebenzi lo ebesiwenza kusukela nje sisenza imisebenzi le siyenzayo so sinakho ukuthi uma umuntu esubmite i-business proposal eyi-member yethu sikwazi ukuxoxisana nabangani bethu sibone ukuthi angasizwa kanjani ukuthi akwazi ukusungula noma ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe
hayi kuyezwakala isikhathi sesesidliwe ngumangoye sibongile kakhulu
siyabonga nathi sibonga kakhulu
ye sibonge njalo lo mnumzana Chikwere Okay. That was Mr. Solomon Chikowero, of the director of the Diaspora Care Forum from Johannesburg. You also heard from Austin Moyo, the patron of the Diaspora Care Forum in South Africa. My name is Chris Dande. Good night, everyone.
And I'm Jonga Kandemiri, so tenda vateri wapinda mchirongwa.